Zimbabwe, you are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 17th, 2020, and this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mchanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about marauding gangs known as Mashurukwi.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And if you want to catch us on the internet, please, for English, visit www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Mashurukwi gangs.
Stakeholders in the mining sector say President Emmerson Mnangagwa should declare a state of emergency to address machete-wielding gangs known as Mashurukwi, who are wreaking havoc, especially in gold mining areas dominated by artisanal miners.
The gangs have already killed a policeman and several Zimbabweans and are now causing havoc in urban areas where they target people selling or buying gold.
In mining areas, they pounce on artisanal miners with unprocessed or processed ore. People who resist their moves are either killed or attacked using machetes, axes, knives and other weapons, and some left nursing serious wounds.
Indications are that the gangs that originally started in the Midlands province in gold mining areas are targeting unarmed civilians as well. In some instances, they forcibly take away food from unsuspecting victims.
Some people say common criminals are also taking advantage of the situation by using machetes and other weapons to rob people.
In Harare today, police raided offices of the MTC led by Nelson Chamisa, claiming that they are looking for machetes and other weapons used by Mashurukwi gangs. The MTC says the police were trying to plant the weapons at their offices so they can link the party with the gangs.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona to catch in and join in the live stream.
Ngibambe mazimbaba mahlele ngalinjani lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba. Lamhla ke sixoxa ngodaba lwamashurugwi. Ndethemba lokuthi inengi lenu selizwile ukuthi amashurugwi lawa ayenza njani. Siyakwazi ukuthi kuthiwa ke amashurugwi lawa aqalisa enkabazwe lapha ngikhuluma ke ngeMidlands province endaweni lapho kwakugejwa khona igolide. Kuthiwa ikakhulu endaweni zabashurugwi khona ngale. Abantu laba bathwala amabhemba, bathwala amahloka, bathwala inkemba lokunye okuthiyeneyo, njalo abatshayi nje babulala. Nxa bekungala ukuthi ubanike imali kumbe isitofu sakho nxa sukugebhile bayakubulala. So sifuna ukuzwa ukuthi lina elibhekane lakho khonoku bathini nxa lihlangana labo, njalo sokuthiwa emakhaya bakuthathela le mpuphu bekuthathele yonke into nje abayifisayo. Sebengenele njalo emadolobheni sizokuthiwa ke bake bahluphe e-Country Park, bahlupha njalo elokimva khonangale Harare. Khulumani sizwe zulukandaba mavelas.
Aiwa, kunawa vachangobva kupinda muchirongwa, tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Nasi tirikutarisa isu nyaya yezviri kunetsa munyika pane nyaya yemashurugwi. Vanonzi ivo vanhu vari kuenda vachishusha vanhu uyezve vachishandisa mabhemba. Vanowanikwa kunzvimbo kuri kuitwa zvegoridhe, asi pane nhau dzatirikutambira dzinoti idzo vamwe vane mashurugwi aya vakuwanikwa zvakare mumadhorobha. Vanoenda ivo pane dzimba dzavanenge vachifunga kuti pane vanhu vanotengesa goridhe kana kuchinja mari. Saka ndo zvachange tiri kutaura nezvazvo, uyezve panhau dzatichangobva kutambira zvaitika nhasi muHarare pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nhasi taona mapurisa achienda pamuzinda uyu vachiti ivo vanga vari kutsvaga machete iwayo anoshandiswa nemashurugwi. Regai tinzwe zvataurwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezvaitika nhasi.
Wae ni tamba yavu, waka kumbira kwa tiri, tokumbira kusecha. Tika tokumbira utamba yavu, nunga watipa, ili timu yangayaka tuwandei, then waita barricade pa harvest house space kusika kwa okay pana angwa lepa office batatenda kupinda batatenda kupinda chain one kuti wakwaze usisha zwaru kuchaga zwaru kuti mabemba saka parizu mkaru kutosecha apana cha watu wawana and apana cha wanu wanabuza apana chiripo
sekutawara kwa taita iso zwaka zara maharvest house vashida kutraya kuda kujigara zombo kuda kuti MDC tenge ndio party ya madusura.
Aiwa apo tulikunzwa isu batore MDC vanga vari kutaura ivo zvaitika nasi pamuzinda wavo we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vati iyo mapurisa awanikwa achipinda pamuzinda uyu vachiti vari kupinda ivo kuti vaseche asi patazoona vachipedza kusecha uku MDC inoti iyo hapana chawanikwa pachiitiko ichi taona zvakare mapurisa achiuya iyo ane search warrant samba iye yavayangaishwa pamvumo yekuti vapinde pamuzinda we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa apa vachitsvaga avanotiwo machete aya asi havana kuwana mabhemba vari kutaura aya saka ndo zvatiri kukurukura ipo pano nhasi uyezve kana muri kuda kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu nyorai namba dzenyu makaisa macode numbers enyu kuti tiitiro nyore kana takukufonerai tiri kuno kune avo vachangobva kupinda muchirongwa sekutaura kwandiri kuita nhasi tiri kutarisa nyaya yemashurugwi kana paine akambowani kwa achisangana nemashurugwi aya pindai muchirongwa mutitaure kuti zviri kufamba sei kana muriwo mushurugwi murimi muri kuteerera muchida kuti udzowo kuti basa iri riri kufamba sei pindaiwo muchirongwa muchitiudzowo kuti isu tinotema tisina kwatakaririkira saka tuda kunzwa kubva kune ivo vana mashurugwi ava vakambovaona kana wokungoziva kuti zviri kufamba sei kana muri kunzvimbo dzinowanikwa idzo dzichiitwa zvegold panning nezvegold mining nezvimwe zvakadaro kumakurukoza ukupindai muchirongwa muchitiudza kuti zviri kufamba sei nekuti kune vamwe vari kutaura vari kuti vari kutosvika vachitora chikafu pane dzimwe dzimba vachishungurudza vamwe vanhu saka vamwe vakutaurawo zvakare kuti dzimwe dzenguva pane chitsotsi chiri kuitika kuti pane vanhu vakungotengawo mabhemba avo vachiuya vachiita mabasa iwaya asina kunaka asi ndozvatiri kutarisa ipopano saka pindai muchirongwa uyezve munoziva zvekuita kuti kana mapinda palive yedu mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda tikutoona pari zvino tine vakawanda vari pano uyezve vari kuda kupinda muchirongwa saka tichange tichiedza kukufonerai asi kuti zvitiitire nyore nyorai namba code namba yenyu uye zvakare nezvamuri kuda kuti tifone izvezvi games.
Ye Zimbabwe kandaba isi zvasimbe kuti kula vanya vafuna kungena kuona emsakazweni kodwa ke inkinga ikatisingane silayo iphone zethu azingeni kahle kodwa hayi ngizokutwa ke sesimtolile kubaba wokuqala uSiphosa Juma uSiphosa Juma ukhona ngale ke evokola emfilabusu lapho ngikhuluma eMathebeleni South baba Siphosa Juma siyakwamukela kuhlelo ukhona ecingweni golide.
Yebo kunjani baba?
No siyaphila. Akusitshela ukuthi xa sikhuluma ngamashurugwi kona hapo kunjani?
Ah, futhi ngikuchecking ngiyithelileyo. Ba khona nawo bathi ndawo yonke selegcwele. Kakusela lapho bangagqi khona badinga igolide la kurelo kuganga. Abantu laba sebeyithengulisa abantu kakhulu nokubulala abantu. Hayi, futhi ngikuchecking ngiyithelileyo levaleni. Kawina mkhosi kulekile. Ikanisizwe saba ngubonayo sababotwa abayizwani bale kudlalana negovernment ikhona leyi ukuthi vele abantu bazaphela lapha nje ngangikhanile hayi akukathi imini kahle la
ye nxa sikhangele sibili wena suka kwahlangana labo njalo xa wahlangana labo bathini kuwe
mina nje ngababonele kakukude nje umangonyana ngifika lapha babone khona nje sebedlulile angazi ngihlangana labo esizani kuthi hayi umonakalo ngabe sibili lapho kwakhona ekhona esibili hayi ilo bunzima obukhulu kakhulu kazi ngangithi ngiyakhangela ngakula nyathela ishadwala sasezimangala nje ngitijilela nje kuwazesi hawu zingane ngizokuthi wathi ngisitsha khona ngezithiya kona into yati ngofisi yani ngotongololo samora masheri nto ugwele kona into zonke abantu laba zaba bagcinayo ngangikhangela kona ama-green bomber kulama-ekini lokuzeamiteli kuzenyamasotsha laphana kulama ipolisi kulanda phana yibo kwase bakhona kona laba bakhona bavele besetshenziswa sebayivele bebulala abantu kusisela kubokuqeqe kusiyake nesikhathi lesiyana bafakwa nabana abantu kanti futhi babakhonsenze kusiba nzima sesijimela njeuya ngenisa igama le-MDC kawusiko lokhu kathi umsebenzi yasebenzini ngoba aite kuti nerike kunga kuri kudhaudza kuti zvinda pakutamanga kuti
yewona wabona kuti yewona anongera kwenzweni kuti kuketwe loko
aibo vakuti aa panongera kuzvenene nje kuketwe kundeyo manyamazira pana tafa kumpeto ngoba katenzi kwakatenzi ngekuti tiyasodwa huye tinovakopedayo ndikakuula cheza tatu vakati vakukanyedi huye nabantu vangeisana vatetekona navo iye nabezini yakona nika ndizila nabantu ulalo esiwele kuzinisa ubhuti wesile kuthiwa ngujanisanduna naye ngomunye wakhona ophakathi kwapani ngoba yezimsebenzi yonke leyokuganga le lokhu ukuthi bathele besigima besiyasetshane leyavesi yahuzi laphana kakula lutho abazamsona laphana yibo abaahlanyela ngawo abantu bajela abantu laba amazikibhomba abo faka amapolisa lapho imisebenzi amasota lapho imisebenzi bathezi basenzele nokuhlanje kwabo zezigubha abantu
hhayi siyabonga echuma ongathinana kusasa baba
hayi kulungile baba
yes ingafaka ke i-disclaimer yokuthi udestan nduna okokhulunywa lapha siyazama ukuthi simdinge size ukuthi angathini ngodabalolo so look for Mr. Dexter Nduna who is one of the people that I say to have been you know linked to this kind of mashurukus, but he has denied that he was ever linked to them. Marvelous. So it seems as if you know the most government officials are denying that they know the origins mm-hmm. of these gangs, but the indications of that, you know, they originated from a certain part of the Midlands province, and that is Shurugwe district, so in gold mining areas, and that's why maybe they're called Mashurugwe.
Yes, tombotora mkana unu kutiti chingamize varipa Facebook page edu yevyo eshona tina Claudia Sebenala aruti Studio 7, difone reyo please andina airtime ndukuda okutaura Lynn Ashby aruti ndifone rei Divine Divanti Gomera avaisa namba zake andi ndifone rei Courtney Mepi Courtney aruti Zanu icha kato andi as Smith very soon because ndofunga mina vabla kutaura kuti vari kuti havasi kufara nezviri kuitwa nebato rezano Kennedy Chiriga ari kuti ndifonerei Claudius Benala anzi ndifonerei Eddie Damu ari kuti please call me Courtney Mephi Courtney anzi ndakambogara nawo Mashurugwe kwachiyadzwa nekukwekwe Mashurugwe vanhu vari boma nje havadi kungojairirwa chete saka uyu Courtney ari kuti iye kwaari akambogara nawo Mashurugwe aya Gift Severa akuti ndifonerei Len Moore Paradzai and I'm watching you from Johannesburg Courtney Mepi Courtney akuti please call me Patrick Chijiva Mushe akuti ndiri kuno ku South Africa ndifonerei Flex Luxmore Dasha akuti ndifonerei T-Boy Mahembe akuti ndifonerei achibvaisa namba dzake Willard Majoni Manyanda arikuti ko Mashurugwe asvika kuHarare here Lawson Loto Shumba Magonda arikuti mukoma here Mbuzo Mulalazi arikuti aripano atsanangurai desire hanzi please call me hanzi na Elvis King Masuka Chanyuka hanzi ko MDC yapinda papi panyaya yemashurugwe aiwa mkoma vari kubvunza nyaya iyi nekuti nhasi taona mapurisa achisvika pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachiti ivo vanga vakabata tsamba search warrant yekuti vanga vari kuda kuti vaone kuti pane mabhemba here kana kuti mashete anovaiwo ndoo anoshandiswa nemashurugwe aya mukuita mabasa avo Shadrick Magandiwani hanzi maswera sei vestudio aiwa isu taswera yedu zvakanaka chose yamene ikoko Samantha Mugova and I'm watching you ndiri kuno ku Botswana welcome to the program Samantha amene kuti kwamuri ikoko kwakamira sei uye zvese kutaura kwataita kuti kana paine vamwe vakambogara munzvimbo dzine Mashurugwe aya pindai muchirongwa muchitiudza zvamakasangana nazvo kana paine ivo vamashurugwe vacho vari pano vachida kutaurawo pfungwa dzavo pindaiwo muchirongwa nyorai namba dzenyu tiwani kwechikufonerai tinzwe kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko asi vazhinji vari kuchema chema vachiti nyanya munzvimbo dzeHarare kunavo vabvunza tiri kunzwa kuti pane vamwe vakawanikwa vachisangana navo Mashurugwe aya asi hatisati tanzwa zvedu kubva kune mapurisa kuti mapurisa ari kuti ndivo Mashurugwe here kana kuti matsotsiwo zvavo aakungoshandisa mabhemba mukuita mabasa akaipa nyanya muHarare saka ndo zvimwe zvatichangoda kunge tichizoya ipo pana handiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare
Mr. Hello. Peter Moyo, unjano.
Conversation. We can take him off air.
Yes.
While he sorts out, I think we were having a guest there, but I think he's also having a sidebar conversation. So while we sort ourselves out, maybe go ahead.
And yes, and my mic was muted, so I couldn't talk. Then that's why I gave you those signs. So now, nasikhangela ke udaba lwamashurugwe. Ye, kwenye zana mashurugwe lawo kuthiwa adabuka khona ngale eshurugwe. Ishurugwe indawo lamabhanti atshiyeneyo agolide. Kwenziwa okutshiyeneyo nasikhangela sibili kuthiwa i-gold belt ngesilungu. Idlula khona phana nje endaweni zamashurugwe, isithi phecelezi nje, idlula ngale kwechegudu, isuka lapho ke nxa sisiye emzansi. Ishaye phansi ziyefika khona ngale kwanda. So sizwile ke ukuthi egwanda lakho kwa waganyulwa abantu khona ngale ke emgodini yalabo ke abakhebhayo. Sizakwazi ukuthi njalo kulalabo abantu okuthiwa ngomakorokoza. Nxa sakhumbula ke ifilm liyana ngokuthiwa ngomakorokoza. Ngabantu abakhepha igolide bethengisela abantu ababaziyo. So ke bakhona abantu abanjalo lokho bekhona umakorokoza. Kuthi labo phela ayiso umakorokoza. Laba ngabahlupha omakorokoza. Abahluphi nje balomuntu phansi. Xa bangafika nje let's say konopho egwanda ugebhe ogebhayo wemba wakubeka eceleni okuthiwa yisitofu sakho lesi ungakasicholi bakuthathela. Nxa bekuthathela konapho bakutshela ukuthi awulamlomo thula bekuthathele kumbe ugayise bekumele lwenze konke lokhu babe sebethatha ke igolide elihluziweyo. Ukuthi balithengisela ubani akwaziwa. Kuto kewe kuchengelo nje ukuthi kule siphatha amandla zikahulumende ezingabe ziphakathi ke lokhu sakudingisisa. Ye, nxa sikhangela njalo uhulumende uyacelwa ukuthi ayenzele ukuthiwa i-state of emergency alungise udaba lwabo mashurugwe. Ye, nxa sikhangela futhi ngodaba lolu kungani MDC iyalandwa khona ngale ngamapholisa namhlanje besithi badinga amamachete lento ezinjalo ezisetshenziswa ngamashurugwe lawo. I-MDC ithi lokhu yikuganga okwenziwa nguhulumente kamnangagwa. So ke sike sizwe ke ubaba uPeter Moyo ongukansela edolobheni leHarare. Baba Peter Moyo, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, ngitshona njani mntakazi?
Hayi, sitshone kahle mntu omdala. Akusitshele ngesikhiwa sibili, what's happening concerning these mashurugwe kings? What's going on in some parts of Harare?
You see, the problem of these so-called mashurugwe, sometimes I really doubt if they are from shurugwe. Because those who are saying it's mashurugwe, they try to say those people are coming from shurugwe. But everybody in this country, I think, is aware that when we were complaining about these Al-Shabaab guys in Kwekwe, we are telling the government that, please, what you are doing is like you are creating warlords in this country. And these people are going to give you a problem in the near future. And I think our fear today is for everybody to see. These people are terrorizing people, even thieves. Now they've joined, even if they are not makorokozas, just poor criminals. They've joined these people and they are taking their... their activities to town, where they know these people, you know, people in town don't even know how the Korokozas operate. I'll give you an example of what happened the day before yesterday in Kambuzuma.
Mm-hmm.
One guy who is a business person was robbed during the night, and he was brutalized. He reported the fine to the police, but all the money was taken. These criminals are now going into the houses. This has happened almost 3 times now.
Mm-hmm.
In Lokinva, one incident happened where they came during the night, around 2 a.m. And they rounded the house, beat everybody there, and said, where is the money? These people are just pure criminals. They've been breeding criminals in this country. They started by trading these so-called border gates people. They beat people everywhere.
but we cannot we cannot prove.
Do you want a short sleeve or long sleeve?
Do you have any evidence that these are ZANU PF trained people? You know, we need to have evidence here, Mr. Moya.
Look, who else we can have this warlord in this country? The border case is trained by ZANU PF, isn't it?
Mm-hmm.
I think it's for everybody. It's written on the, in the world. That is, ZANU PF is the one which has trained people. The border cases were trained by ZANU PF. Al-Shabaab was trained by ZANU PF.
Thank you so much, and stay on the line. No, I can't share about Moyo. Who are you going to talk to me?
Okay, Timbo, Tora Kola, we do Tanga. Hello, Kola.
Yes, yes, Morise, it's a temaze.
I watched what it took, so I know you're a Murukupi.
Murutana, Elvis Masuk, and Rego, South Africa, Cape Town.
Okay, it's all right, it's going to come.
Yeah, ngangu da yadu tawara nyaya ngo chiri da ku Zimbabwe nyaya mashuruga kuti urumende edu ye Zimbabwe why isinga tori nyaya serious because vanhu vari kurobiwa every day ku Zimbabwe ne vanhu vari kuzviti mashuruga you know some of the people vari kuroba vanhu anonga asiri mashuruga but vatove datove mhondi dzakungoshandise zita rekuti mashuruga but mapurisa they are not even serious panyaya yacho iyoyo avasikwinze kugeza hatisinyatsonzwa maripoti ekuti vanhu vari kusunga zvakanyanya but it's a shame to our government, it's a shame to Zimbabwe's public police because why tazonzwa kuti nhasi vanga vakunosecha kumuzinda weMDC vari kusiya vanhu vari kufamba vachirobha vanhu but vari kutinanga-nanga kuenda kumuzinda werimwe bato zvari so it's like nyaya yaakutochinjwa kubva kumhondi dziri kukuvadza vanhu nokubiya vanhu yaakuchinjwa but yaakuita kune zvematongerwo enyika zvinhu zvokuti zvinonyadzisa kunyika yedu yezimbabwe zvinonyadzisa zimbabwe nevatungamiri vayo havana gwara chairo chairo ronyatsokuti vanoda kutevedza gwara ripi because vanotaura nyaya yecorruption hapana vanosungwa now people are being robbed every day nemashurugu nguva yayo but vari kudhaivheta nyaya yevanhu vari kurobha vanhu vakunosecha kumuzinda weMDC what is that
saka pa dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyo
isusu dai kundaikwanisa kuwana mukana wekutaura nehurumende yavamunangagwa ndaivaudza kuti vamunangagwa dai mambonyatsa kutora vanhu vezimbabwe serious dai manyatsa kuremekedzawo vanhu uye mapurisa ngaaite basa ravo asiyani nezvepolitiki mapurisa ngaarege kukomandwa nevanhu vari pamusoro vane zvigaro kuti itaiso mapurisa ngaaite basa ravo zvinoita kuti varemekedzwe mangwana vakaonekwa kwete kuti mapurisa anopinda munyaya dzepolitics mangwana munhu anonzi mupurisa ukamuwana haumuremekedzi because kunyange paine vamwe vane hunhu mukati mavo havacharemekedzeki because vari kutumwa kuita zvinhu zvisiri izvi mapurisa ngaaite basa ravo rekubata mhondi kana ari weMDC atadza ngaasungwe kana ari weZANU PF atadza ngaasungwe kana ari ani nani zvake atadza ngaasungwe kwete kuti mutemo unorerekere divi rimwe uchiratidza kuti wabva mumba maari hazviremekedzi nyika yedu izvozvo mapurisa ngaaiti basa ravo asiyani nepolitiki ndokuti nyika inzi inyika vanhu vanova neconfidence kumapurisa izvo nekugavenmendi yavo
aiwa mashoko makukutu chaizvo muvenedzwa rakanaka ende nhare dzenyu dzasinyatsonzwika zvakanaka chose
tinotenda hati kumuzinda wenetwork
aiwa atazviona sechokwadi uko mashurugwa haakoko I think maybe let me ask Mr. Peter Moyo something. He said something very interesting. Va Peter Moyo. Vamaro okay, andotuna vamaromo vari panhari asi ndichada kuzoenda kuna vamoyo. Hello vamaromo.
Hello, maswira.
Aiwa taswira, tiri kutaura nemi muri kupi?
Muri kutaura neni ndiri ku Budiro 2.
Kwa kamera sei kubudazo.
Kubuda nikuita kurwadza nyika ino yaoma kuti ndichana zvoti varumara vava mbuti dziro kuti please please.
Mhm. Saka panyai mashurugwe kubudazo vatirasvika here?
Kuno kwa vasati vasvika zvobva mune dzimwe nzvimbo like kuhedcliffe kwandinombogara kwandinogara vakasvika
vanenge vachiita sei chimbotitsanangurirai nekuti vazhinji varapa vari kubvunza kuti vasvike here mumaguta taurai kuti makaona chii
kune kwakambo kutika godi kwa ichirwa godi vakasvika vachitorera vanhu godi ravo nezvinhu zvavasacherwa vachididi vachirova vanhu nemabhemba avaya ndokusiya vaenda but vanopota vachidzoka kweikoko.
Mhm. Saka pachavanenge vari kuda igorudhe rinenge raputika kunzvimbo inenge yaputika gorudhe.
Bisekine ndo zvavanenge vachida izvozvo vanenge vachitotora zvazvo zvevailend zvazvo asi ndinofunga kuti mamwe angudzi mashurugwa havasi mashurugwa vatongoo vanhuo zvavo vangoitawo izvozvo zvoita kunge mashurugwi.
Sei muri kudaro
because nyika yese inenge chimwedzi mashurugwi mashurugwi vangabve eberi yekushurugwi kufamba zimbabwe yese vachida vamwe vangotora advantage because kunotorera vamwe atichitoziva kuti dai uyu ndiwe eriya yakati but anenge akuchiitawo kunge mushurugwi.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi?
Iyi nyaya iyi kai zvimwe zvaakutoitika ka vevakuru vacho vari kumusore ikoko ndo vamwe vakutoshandisa vanhu vava vazhinji kurobha vanhu vaya vanenge vachizviraramira nekuchicherera guridhi saka vanenge vava kuvashandisa kuti varobhe vavarobhe daindaiwana mukana iwo daingoti tinzwirei utiti please tatambura ivo ndo vari raiti isusu tiri kutoononga sveshe nemuromo.
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Raiti tinotenda nekuti kupedzai chirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musatye zuva nezuva dzoka ipo pano tichitaura chikurukura nekuti tinenge tichida kunyatsonzwa nekuti mazonyatsotsanangura imi zvakaitika kune nzvimbo yamakaenda uku kwamuri kutaura kuti kwakaputika godi ndozvimwe zvatinenge tichida kunzwa kuti vamwe vazivewo nekuti vamwe vari kuteerera pari zvino vari kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Ye siyabonga kukuru kemavhila sitatei ubaba uMangai ecingweni lapha. Mangai kunjani ecingweni konapho?
Ngiyaphila baba, ndinjani?
Siyaphila kakhulu. Ngaphi konapho akutshela abantu? Ungaphi lapho khona konapho?
Hallo
baba Mangai, uyangizwa kumba ungizwa?
Sawena ngiyakuzwa clear.
Ye akutsho ukuthi wena ungaphi konapho lapho khona?
Mina ngiseFort Jackson
baba. Kunjani eFort Jackson konapho?
Hayi eFort Jackson kuright baba wami.
Abakugamuli ngebhemba?
Hayi abakafiki, siyabazwa bagcwele nje kwezinye indawo kodwa hayi lapha eFort Jackson abakafiki.
Bathini abantu nxa usizwa bekhuluma ngkhonokho?
Ye bathi ngokuyidenga baba kutshithwa ngokuyizixhwalo kukhona nje elizweni njengoba ilizwe lingela msebenzi lendlala imbi ngokuyizixhwalo okuhamba nje ithathela abantu izimali labogolide la
kodwa kukhanya sibili benza into emangalisayo ngoba bayagamula bayagwaza bayenza yonke into kambe nxa besenza njalo abantu bathini lapho ohlala khona khonapho?
Abantu sebethukile baba abasakwazi ngoba anytime lathi singakwanisa uku-attackwa ngoba nxa kuthiwa abantu sebekhona ilizwe lonke kutho ukuthi wonke umuntu sesihlezi sibesaba ukuthi loba nini lathi singa-attackwa njengoba singabantu abafuyileyo singabantu abalezinto zethu singabuya sizohlasela uzothwase bethatha inkomo bathathatha igolide.
Ye sizokuthiwa-ke ephilabhuzi kwezinye indawo khona ngale sebethathela abantu impuphu nxa usiyagayisa bakumelela sibili beme ngamabhemba bakuthathela impuphu bakuthathela imali konke kambe khonapho kuthiwani akukaqalisi?
Hayi kithe eFort Jackson bekungangasiki kodwa ngiye ngezwa idletshana sibili ngesilabhuzi neindaba oyikhulumayo leyani indawo phela layo igcwele eteketa so nxa bengafela ekugebheni kutho ukuthi sekufuze bayathaka abantu abalezinto zabo.
Kunobuzima
abuzima bukhona
kuyini ongakutshela uhulumente kumele enzeni?
Hayi uhulumende njengohulumende wabantu uhulumende kafaka umthetho oqinileyo. Amapolisa asebenza umsebenzi wawo. Ukuthi nxa umuntu etholakala esenza okungaphandle komthetho ngabokhe bakithi. And futhi mina ngokufisa kwami kungabi lamageyili kulaba abantu abayenza into yobudlwangudlwangu. Babavalelwe bagwetshwe bayepika.
Hayi mangayi sibongele kakhulu ngathina kusasa ba.
Nami ngiyabonga kakhulu babwana.
Okay, he believes that anyone who commits any crime should be arrested. He says, you know, the government should be a government of the people, by the people, so they should do what they
for the people.
Yes, so they should do what they are supposed to do.
Regeite mboenda kunava pita moyo, nukuti pane nyaya ya babata. Va moyo, mungati sana nguroma, ti mimi pane zimwe njimbo za muruku nzwa uti kwa kambochika ewa machiruga. Ndezipi njimbo izi marati.
Ya, zimbo izi kukambo zuma, zakaitika two times. Just last month and this month. Unoki nzwa zakaitika once. And this is recorded kuma police. So vana ava va ukanyatso ongorora kesho chaizo asangana ma criminal arimo mukati momumba vhadza gara dziripo saka yudzend kuti vanogona kuti vachitsedza nevashandi vagara varimo mukamba imomo vauudza kuti mari iri pakati kwazvo pavanoenda pacho vanonobuda nemari ende pacho pavakaenda apo vakanotora mari yacho kuzina mari varikuziva kuti hakuna mari. Saka imba hafa dinoto ziva kutoti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai muno munyika muno kuti nekambu dziko rokuti izvo tinoita chinhu chimwe tichifunga kuti tinoita politics tisazivi kuti chinhu ichi mangwana chinozotinetsa tikatadza kuchiikontrola ichi mukatarisa vanhu ivava vakatangira vaakunzi machirugwe raizo hapana machirugwe vanipana munhu wechirugwe aripo apa vanhu vakave kukwekwe. Isusu kombi yewa yewa kumana wedu tijenda kukongreze MDZ ugweru. Yaka baka robu kamu kwepe mwia mwia. Baka enda kuma mangarao polisi wakatero polisi yewa baka ita tu kofa di polisi wa wimpa vaizo zezo wime mama anisha pata yoyo. Raadu wama mapulisi anto zwati paka katika nishakati ndi nindi.
Saka sei wa siriku sungwa mashurugwe.
Alala sungi no kutindela avo. Vano ziva kuti varutumwa nani, vano ziva mapurisa. Mukatarisa vanhu varikuurawa iko zvino vachisungwa. Makorokoza anenge achitozvicherawo goridhe vasina chavanotomboziwawo. Vanhu vanongoenda vonosvika vonochera goridhe. Vachera goridhe ndivo votourawa. Kuvhara kuti vachisiya mbavha chaidzo chaidzo dzinova ndivo dziri kuita zvinhu zvisiri izvo. So mukatiyako kuzviongorora chazvizvo makorokoza ari kufira mahara. Havana mhosva varenge vapara kwasi kuti vari kungopatanidzirwa ipapo kudzizvo vachirugwa nemabhemba vachirugwa nemabhemba ivo vanhu vacho vemabhemba chavo chavo vachitara.
Taona zvakare mapurisa achiuya pamuzinda webato renyu reMDC Mharare. Pane zvamanzwa here nezvazoitika ipapo?
Ina handidi kutaura ndakamirira MDC nokuti spokesperson aripo anofanira kutaura nyaya idzodzo. Asi kana kuri kwokuti ndizvo zvinenge zvaitika vane vachitamisa kei unotsvaga mashurugwe kumbz anowanikwa kupi mashurugwe mumbz mbz zvafanana nokutuma jese satani kuti inda kuna jese unotora banga unoriwanepi jese banga unoridii.
Aiwa
kana kuri kwokuti vaenda handidi kuti apa ndiri kutaura ndakazvimirira kuhwadi kwangu kese ndakamira sokuti ndimbz ndiri spokesperson mbz bodo.
Aiwa pakanaka pakadaro. Gibbs.
Yeah, thank you so much, Mr. Peter Moyo. Can you stay on the line? We've got Mr. Philip Kaule of ZANU-PF, and he has got something to say today on these Mashurugwe gangs. So, Mr. Kaule, good evening and welcome to the program.
Hey, good evening, my brother Gibbs, and thank you for having me.
Now, Mr. Kaule, we are told that ZANU-PF politicians, some of them, have got a hand in these Mashurugwe gangs. What's your reaction to that?
That my brother, that's nonsense. Let me say that. I'm sorry to say that. But you know what? These people, you know, it's a story to tell. They want to blame ZANU-PF, blame everything on ZANU-PF, blame our government on almost everything, blame our politicians. It's not. It's not. That's not right. Even then, I think people must learn to tell the truth and shame the devil. These are people, they are a group of people who have been working together for a long time, especially those in those mining areas, where they try and control those areas. And they are trying to create their own kingdom there. These are the people who are the perpetrators of these all these dirty things that are going on in these mushroom areas.
Mm-hmm. So they are not part of any ZANU-PF sphere of influence at all. Do you know exactly how they operate, Mr. Kaut?
No, I'm not well versed on how these people operate in those areas, since I'm not into this mining business. It is into this Makorokoza business, should I say. These Makorokoza, the way they deal their things, you know, that disorder that is there, and the government is now coming in to put the things in order.
Yeah, so ngasikhangela baba Gawule, amashurugwe lawa ngabantu okuthiwa badabuka eMidlands, endaweni okuthiwa yishurugwe. Khonangale-ke siyakwazi ukuthi kuyembiwa igolide okunye okumangalisayo. Lembiwa ngabanye abantu abangamakorokoza, kube khona labanye abalama-mining claims abo sibili a-registered ngaphansi kukahulumende. Kuthiwa sekusuka khonapho kwamemeteka, kwayekhwekhwe, kusuka ekhwekhwe kwayegwanda, kusuka egwanda kwayeinsiza. Siyabona ukuthi balandela ibhanti leli legolide. Kodwa kuthiwa sebefikelele emadolobheni sebengani sebekwazi ukuthi uzibani uyothenga igolide, uzibani kwenza lokhu lalokhu. Bareda becha abantu bebagwaze bebagamule ngamabhemba langamahluka. So ke nxa usubona ke udaba lolu khanya ngazani solumemetheka ilizwe lonke, uhulumende kamnanga kwakumele enzeni lapha? Ngoba abantu abanye bacela bathi ngcono kube ne-state of emergency, njalo bacabangela ukuthi kwenziwa libandla lezanupf konke lokho. Ubona njani?
Hayi, nabantu abafuna ukungcolisa ibandla lezanupf. Izanupf ayila mashurugu, izanupf ayila zigangi zenezo. Izigangi lezo zizalwe ngamakorokoza. Ile ndlela i-mining industry yekoromakorokoza ekadinga la oda ngayo. Abantu bezenzela nje umathanda. But okuyinto lokhu yinto encane kakhulu, abantu sebekukhulisa bethi ye kunje. Ngokuyinto okuncane lokhu, sesikhangela nge-security yethu esila eZimbabwe, ilizwe lethu. Yinto encane lokhu, yinto okuphela ngensuku ezilutshwane kunoku nxa uhulumente ethi wazimisela ukuthi akuqede lokhu. Uthile upresident uthi yena okuyinto lokhu kumele kuqedwe mathiyane ngokuphangisa.
Kodwa kuyaphela yini?
Kuqedwa lokhu kuyathabalalisa izigangi lezi ziyabotshwa. Umthetho uthile lo Chief Justice uMalaba wathi yena kumele sibili imithetho ibe imithetho sibili ukuthi angakubanje ukuzinyamazana lokhu, kujeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu.
Kodwa kangela phela sebesiye emahhofisini ne-MDC besithi badinga amamathetho nalawa. Uhulumende kalahleki khonapho, kumbe amapholisa kukhanyazana atshaya iganga lapho.
Hatshi, lokwana Gibbs, kwesinye isikhathi singakukhangela yikuthi nje izinto zethu zeZimbabwe ziyashupha, ngoba abantu basuka bangenisa umbangazo entweni zonke. Kanti asikwehlukaniseni lokhu lethu zombangazwe nezizigangi nezikini ezinganani lezombangazwe.
Hayi,
asikukhangeleni ngaleyo ndlela. Nxa bekhona abafuna ukungenisa ezombangazwe, hayi, zindaba zabo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sicela ubambe khonapho ungayikhatshana baba Gawule. Mavula sikuthoko silo muntu la.
Hello, caller. Hello. Vama socha makadi.
Hello, sismas.
Tiri wadi makadi.
Makadi yo sismas.
Aiwa tiri wadi. Tukshona ne memory kopi.
Ndiri kuno ku South Africa kumpumalanga.
Taura itinzwe muri kuinzwa iri mugango nhasi tiri kumbotaura nenyaya yemashurugu yanesa.
Sisimave zvinhu zvemuZimbabwe kana takanatso kuzvitarisa so zvakutosiririsa. Nokuti tikada kutarisa nyaya yemashurugwi, mashurugwi aya vari under ZANU-PF. Kubvira nokubvira tinongonzwa kuti mamainzi ekuna mashurugwi anomainiwa nemaZANU-PF. Saka ukubvarira varira kumhanya vachindoseka mupapa MDC headquarters apa kuvharira madhiri ava vari kuita vanhu vezanupiefu ende tinovaziva vese zvavanenge vachiita bati kumunhu anenge aona zvavanoita vanovhara nokuda kuuraya sezvavari kuita zvachituma mapurisa vaita sei mapurisa aya hazvisiri kuti kwai mapurisa ehurumende mapurisa ezimbabwe amapurisa ezanupiefu saka munonatso kuona kuti uori hwacho hutori siriasi
saka imaiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii vamasocha
hurumende yedu iyi ndaiiudza kuti dai vamborega especially mapurisa dai vamborega mapurisa nemasoja vatiripo pakuchengetedza vana vezimbabwe izvezvizvi kufamba kwedu isu vana vezimbabwe hakusisiri sefu muzimbabwe taakutotya nyange kuti tibvakati kumusha taakutotya nenyaya yemapurisa kutya mapurisa enyika anofanira kuprotekta isusu vana vezimbabwe vanotishungurudza vanoita sei vanorova vanhu vasina kana mhosva vanofunga vanhu vasina kana mhosva mukatarira kumajeri kwakazara vanhu vasina mhosva asi ivo vari kuita corruption vana purezidendi wedu nanachiwenga vangori furi vari kuita zvavanoda saka ndinoshaya kuti nyika ichasvika kupi dai ndaiwana mukana ndaiti dai vatinyarawo sevana vezimbabwe ivo vanhu vari furi izvezvi ndiri kufamba ndiri furi zvandinoda munyika isiri yangu asi nyika yangu ndichitofamba ndichitochira upenyu hwangu
aiwamashurugwaya
ndevezanupiefu kumazi mashurugu ndevezanupiefu zvinozikana chero nani chero mwana chango zvako anoziva kuti mashurugu
tina vagaule vari pano vari kuti aya manyepo asi regai tipo vamwe mukana mukoma masocha tichadzoka zvakare kwamuri munguva inotevera regai tiende kuna mukoma vari panhare pari zvino hallo mukoma Clayton hallo hallo kola
hallo ndiri kukunzwai ndiripo makasimbai
taurai zita renyu hanti ndimanyora mukoma mukati imi vestudio hamufone imi tinonyora manhamba zenyu maona mabva mafonerwa kanasi
handaona mazuva acho awandisa kandingotiriotaurawo ndiaclaudiasenara ndiri kucape town zvino
aiwa taurai tinzwe nhasi zvabva zvauyawo kwenyu
nyaya iripo ndeyekuti inini chinondishandisa ndevekuti kana mashaurugwi achiita zvegoldi achiuraya vanhu saka zanupiefu inozokwanisa sei kutorana nemapurisa wachienda kumdc kunopecha zviri kupinda pasi kupolitics zvinhu izvi kuti zvizobhenda kubva kuvanhu vegoldi zvinhu zvaakuenda kuheadquarters zemdc handichanzwisisa kuti zviri kumesa pasi nepolitics zvinhu zvachona izvi
aiwa mubvunzo wakanaka tina vagaule vari pano tichavabvunza taura henyu mazwi enyu ekupedzisira
mazwi angu kupedzisira ndoda kungokufarisai vashamariro vestudio 7 kuti ndakabvira kare ndichiteerera studio 7 kubvira paya pamavhoti a2018 kusvikana nhasi nechinoiteerera but hei tiri kutamba waya tiri kuno Cape Town
murikubatamabasaaiekuti
pakaipa
muri kuita mabasa api ikoko
tinodhraivha matraki kuno kubati taakudhraivha takabataura maoko manye nekuti uchitofamba unenge uchitoshandisa gurupu rewhatsapp rekuti munemutoudza hana kuti mapurisa ari sei munzira zvakamira sei nekuti mapurisa achingoona license vapurisa rerata rekumusha ri hazvii zvatodhakwa ikwavo
vanokuitai sei
ukaburisa rerata rekumusha vakuda pemiti kana usina pemiti wakutoburuka moto vakutotora vanokuvharira kana uri nerimuno vanenge vachida zvinhu zvachona hazvina kungoburisa zita rekuti zimbabwe chete zvinhu zvatotanga kutodhakwa unotozodembwa kudai ndisiri muzimbabwe nzvangu
aiwa mashoko makuku tanzvadzi muve neweekend yakanaka
tinotenda tinongotiwo vanhu vezanupiefu dai vatinzwirawo tisi vakomana takura zvino taakusvika ma30 years tichingori kunze kunoko esouth africa ane hama ukama chaio chaio nehama usisina kusimba nekuti hatichandare nadzo moyo chaio chaio watopera wehama nekuti makore achawandisa tisina hama
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka
tinokutendai.
Mm-hmm. Yes, lo baba ke uMendes ecingweni lapha baba Mendes kunjani? Mendes, uyangizwa ecingweni baba?
Uyalizwa.
Yey, ungaphi kona boke Mendes akusitele phela baba.
Ngiseplant endaweni yemfoyi.
Kunjani kona ngapho liyagepha yini college kona?
Hayi ngapha bayagebha but hayi kade ngikhashana nabo mina ngikho khona lapha abagebha khona.
Ye uzawuza kugebhe vele?
Hayi azange ngihambe ngiyogebha but ngiyake ngihambe ngiyobabona.
Ye akusithele sibili kula bantu laba kuthiwa ngamashurugwi lapha ngapho kume njani?
Ya ngapha banesikhathi sokuhlupha ngoba mase behlupha bona. Mase bethupha bavele bahlupha abantu abaningi bahamba bexotshile abantu bebaxotsha bebafika ezitendini zabo abanye bebagamula ngamahloka abanye bebawisela emgodini sebegqikelana emgodini yezinto ezifana lalezo nje.
Hey so xa besenza khonoko babekwenza njani bapho kulanda abantu bafike bethi ngisuka nini lapha elemba khona sebegamula abantu sebathathela izinto zabo into ezinjalo kwabavele kuyisiphunephuni nje.
Ah bona abantu mabe suka ngokusoka bathi abantu abathathela indawo zabo lapha abasebenza khona. So mabe bathathela indawo zabo yikho ke lapho sebebathusa sebehamba bebaxotsha bebanye bebagamula abanye babathisela emkhukhwini lapho abahlala khona. Abanye nje sebekobaleka nje abanye uthole beqanyiwe babulawa nje khonapho eduzane.
Indawo lapho okhuluma ngayo ukuthi kuyenzakala khonokho ungaba yindawo enjani khona ngapha eplumps usithele amabizo nje ukuthi endaweni enje le ndaweni enje kuyenzakala.
Hayi ukuthi amagama akhona adingakabi wazi ngoba ngazi nje khona empowens mainly empowens ukuthi bahlupha mpela ngoba lanxa sebeqalisile bayakwanisa nje ukungenela lasemizini eseduzane. Yani nana ngihamba ngibitshise endlini imali yalela abaligamula abanye babathisela ezindlini.
Kuyahlupha lokho eh?
Hayi khona kuyahlupha kakhulu.
Abantu bayithuke kangakanani ngakhonokho?
Abantu babethukile sibile okujwaye ngempela ngoba abanye bagcina bebaleka emzini yabo basakwazi ukuthi behlala kubi phela abantu behamba beqinisa izindawo nje lezini nje into ezifana nalezi.
Hayi siyabonga Mendes isibongo bani umoyo.
Umoya.
Emoya sibonge kakhulu ngathela kusasa ba.
Okay, ayibona.
Yeah, that is Mr. Mendes Moyo is in the Mpoings area in Plumtree district. So he's saying that you know this Mashuruku is been causing havoc
even
in a place called Mpoings mining area.
Mm-hmm.
He says when they get there they just displace everybody that is mining in that area. So he says at times what they do is if you refuse to give them anything or leave your makeshift dwelling,
mm-hmm.
they burn you inside there. So he says it's really terrible what these people are doing. So he says they even go to villages and terrorize people
mm-hmm.
and tell them to leave and then they occupy the houses and do whatever they want.
Mm-hmm.
So now it's mm-hmm. Dr. Kefilo Baba Umbuso Echumweni. Baba Umbuso, how are you doing? Hayi siyaphila mntu omdala kunjani lapho khona khona?
Hayi lapho ngikhona hayi kuthuli.
Kungaphi useshurugwi kungaphi kwamba?
Hayi nasesholotho.
Ye kunjani esholotho?
Hayi esholotho kuthulile zi.
Ye ulapho oduzana lapho kuhlala khona ubaba ugawule phela indawo zakhe lezo. Abantu baye ngosenator khona ngapha.
Ya sitshiyene nje ngidala kwesazi ndawonye.
Hayi kuhleke. Khonapho ke abantu laba othiwa ngamashurugwi kumenjani khonapho baba Mbuso isibongobani ke njani Mbuso?
Ichomo.
Ye akutsho igolide ukuthi uhamba njani khonapho ngamashurugwi.
Hayi lapha manje amazwi nje singakengizolutho hayi angizolutho ngamashurugwi ngikongiwazo khonapho nje lapho bahlisa khona angikwazi ukuthi yadinga. Laba bantu bavele bathisha bezelela ngapho yabona mina nangithi ngiyawakhangela. Ngokhangela sokuthi yabona izizwe ziyasela umthetho.
Kuyahlupha ngosela umthetho. Khayanza ubaba Mbuso uJuma ucingo lwakhe soluphelele khonapho. Baba Juma lokhu sikukhona ecingweni? Yeah, I think maybe his phone lost the battery or stuff like that. So what he's saying is that in Cholocho, he hasn't seen it much, you know, and he's near Kaula's place. So he says, you know, the problem is that when there's no rule of law, everybody does what he wants. So he says, that's the issue here. So maybe we'll talk to
regarding bo chingamidza vari pano pa live feed yedu pa Facebook page yedu ye VOA Shona tinokuchingamidza iwe zvatinokutendai kuti munotitsigira program ne program feed la mosi ari kuti zvakaoma. Henry Matanga ari kuti please call me now. Nyadari Stanley Abbott pa number dzake anzi tifonerei. Dennis Domboka ari kuti mashurugwe inenge ye battle race ano PF. Pana Justice Kachepa top 10 yedu anzi tete ndiri zireo song ya Hosea Chipanga Pfuma Huru Panyika ai watazoridza ne Friday inotevera pachirongwa che Let's Talk pana pana tiri kumbotaura zvemachirugwi. Ana Musananguro Mubayiwa ari kuti vagaule pa munenge pamhanza pane hanzi handisi kufara nezvapuri kutaura. Disciple Gilson Madani ranzi vachamisa ngavauye kuchifundisi takavamirira zvepolitics zvavakona. Ameno apo Garikai Chikore ari kuti ipapo murisei aiwa pano tiri wadi. Samantha Mugova ari kuti mashurugwi akaoma shuwa. Saka regai timboenda kuna vagaule vagaule vazhinji vari pano vari kuti mashurugwi aya ndeye bato renyu rezano PF. Munoti nazvo izvi?
Ndinoti manyepo manyepo okupedzisira. Andandamba usangana nekuti vanhu vanongo kuita mastories zvekuti magushurugu vanhu yezari pia chinhu chete chinhu chakashata vanochiti ndichinhu chezari pia chinhu chakanaka ndechavo izvozvo zvakashata kudai. Inini sekuona kwangu mashurugu vanhu zvinoda kuti mitemo yenyika nyika igadzirise nyaya dzemashurugwi vanhu ndondoti vanhu vasina vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvougandanga zvinhu zvavo zvokubira vanhu zvinhu zvavo zvokuuraya vanhu vechiita zvirivo zvakashata kudaro hurumende yakatora mazano okugadzirisa nyika yedu inorunyararo nyika yedu inorunyararo zvichagadziriswa izvozvo purezidendi ataura kuti zvichagadziriswa nokukurumidza hatigoni kutati kunetsana nemashurugwi nede nyika yedu inorunyararo kudai ine security yakagama kwazvo kwazvo sezvatiri.
Aiwa mumbobata makadaro regai titore muteereri wedu.
Silo baba uRafael ecweni. Baba Rafael kunjani Ncube?
Ngiyaphila baba ninjani?
Siyaphila Ncube. Ungabona apho Ncube?
Ngiphilani.
Kunjani esitishini?
Hayi esitishini hayi kurayithi kodwa akomile izulu kalini man.
Amashurugwi athini bona?
Amashurugwi vake vasiya nje abafana but hati bengavele shurugwi kati bevela esigudini kati behamba bephetha amabhemba but vasevachiya nabantu abakhona pabemba igolide sebelawona lowo mkhuba wokuthwala amashokanyana nokungamabhemba behamba phakathi kwabantu kungafika ukuthi kumbe wena usuvumbulile lapho kule golide khona eliningi abebuye lamashoka wona lawo uganyelwane kulinyazwane sibili okunyokumangalisayo.
Singathi ke abantu laba kade bevela esigodini bebekhuluma isihlobo bani?
Bebekhuluma iindimi zonke bekhuluma isishona abanye bebekhuluma isindebele.
Bebezithini sibili nxa bekhuluma ngento zelezo abazenzayo bathini ngakhonokho njalo bakuthatha ngaphi khonokho?
Vele abakhulumi lo muntu nxa sekufika isigaba esinjalo ngaphandle kokuhwabhela nje ukuthi isuka endaweni yonaleyo bona abasu befuna ukuthi besebenze kudle bona wena nxa okade khonapho okade kudlisa khona bakuxutsha kuphela kungaphikisana labo bakugamula.
Singathi ke lapho okhuluma ngakho khona kungaphi indawo yakhona lapho kuganyelwa khona abantu?
kusempoins lapho engitsho khona khona pha kube kusempoins lapho kube kwenzakala khona ikakhulu kunyaka ophelileyo ngo December eJanuwari ka 2018 kwalima nabantu abaningi kakhulu ngo 2018 kathesi kusiya ngo November lapha kade bekhona but hayi kabasagamulanga muntu but bekhanya besenza ubudlwangudlwangu but hayi kabagamulanga abantu
singathi ke udaba lolu wena ubona zani lungamiswa njani
udaba lolu babadibele enzini sesilumise ngoba abantu laba nxase besibile esigabeni uzathola la mapolisa begoqa izandla bengayenzi lutho bezithulele kodwa bebakhangele behamba bephethe amabhimba lamashoka wona lawo amapolisa lawo bekhanya engani bayesaba ukuthi abantu laba engani kumbe ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo asazi ukuthi khona fanele kuyabe uhamba njani ngoba kuyabe kunganako usacathi ukuthi ungatsho ukuthi ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo kumbi kukhona bakusikabe kuyidlise ngale mapoliseni ngoba babe bephethe izimali ezizwayo ngoba bengaphilapho kule mali khona babe sebeyibo abaphatha imali ngobuningi bayo
hhayi-ke siyabonga kakhulu ngoba Rafael Ncube khona ngapha esithitshini ungadini lokusasa ba
hayi kulungile lami ngiyabonga
yes so that is Mr. Rafael Ncube is also referring to the Mpowings mining area he's saying that this Mashuruku is once went there and totally terrorized everybody. And he says now the problem is that those people that were terrorized actually adopted that kind of culture and said, okay, we're going to arm ourselves. Mm-hmm. And when we spot somebody having a good mining camp and is getting good gold mm-hmm. from that place, they raid it using mm-hmm. axes, pangas, and you know machetes and all those kind of things. So. He's tough.
Mm-hmm.
Maybe Mr. I think we'll see
about Peter Moyo. Yeah. Peter Moyo, muripo here, muchiterera zvanga zviri kutaurwa nevanga vari kufona nevamo. Tipewo pfungwa dzenyu.
Yeah, ndiripo. Munoona zvataurwa namunoti mati vagavule hamedi vatiana.
Eh vagavule.
Zvavari kutaura kuti izvo ava vanhu havasine ZANU-PF ini handisi kubvumirana navo pane pandabvumirana navo kuti politics hadzifani kungopinda pese pese nepadzisingafani kunge dzichipinda ipapo tinobvumirana navo zvikari kuti murange mbudu kuti kona usakumbula yini kuti last year kona apa etizanidhizana kungasiko kathana kuna vantu umnyugoko nomnyukazana avabulawa ehofisini yezanu-PF vavantu vona vaziya maelshabab uyakwazi yini ukuthi khona elshabab akayibotshwa ekwekwe yivo avavusayo ikwekwe yonke hanze umuntu akotshwe amapolisa ayayabangavavona bayazihlalela phansi azithulele zwi zikhuluma into engiyaziyo ayikhona into engayaziyo so into ayikhulumayo leyo ukuthi kuthiwa khona asobantu bezanu-PF I think it's in the public domain. Even if you look at the social media, you will see provincial members from ZANU-PF addressing these so-called Bashirubis to beat up people. Hmm. Even if he tries to sugarcoat a chili, it will remain a chili. Or even to put a little stick on a frog, it will remain a frog. Nothing mm-hmm. will change. Some people must admit that they've created a chaos in this country. And that they are the ones who are supposed to correct it. The only way to correct it is to tell them to stop, and they will stop today. But mm-hmm. if they try to arrest people from other political parties, it's very unfortunate for such leadership.
Maybe we'll ask Mr. Gaule to just round off because our time is not on our side. Mm-hmm. Unfortunately, we don't have extra time. Mr. Gaule, you can respond.
Yes. All what I can say is that the ZANU-PF is the ruling party, and ZANU-PF would want to see order, peace prevail in this country.
Mm-hmm.
These Mashurugis are not owned by ZANU-PF. They are not even near ZANU-PF. They are far away from ZANU-PF. These people are criminals. And the criminals and the law. And
but what about the allegation, Mr. Gaule? Mr. Gaule, unfortunately, time is not on our side. Unfortunately, so yes, let's end it there.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Philip Gaule of ZANU-PF. And Mr. Peter Moyo, a Harare councillor, thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. This is Gift Dube in Washington, D.C. Have a lovely weekend.
I'm Marvelous Nsanganya, who is saying, please, on VOH, and I continue to share the live so others can also listen. You have a great weekend. Bye-bye.